Masoko aya akataurwa naamai Maria Muchirahundo kasekewe kumbare. Avo vakabviswa chibereko chavo vhiki yapfuura kuchipatara cheparinyatwa muHarare. Amai kaseke vanoti chero zvazvo vakabhadhara mari yakawandisa kuti vawane rubatsiro. Mabatirwo avakaitwa navana mukoti vepachipatara ichi akavashungurudza nokuti vaitaura zviri pachena kuti vaingoshandawo zvavo asi basa harichavanakidze nokuti hurumende haisi kuvabhadhara mari inoenderana nemashandiro avo. Amai kaseke vanoti vakapinda muchipatara cheparinyatwa nomusi wechina vhiki yakapfuura vakazobuda nemuvhuro vhiki ino asi magumbeze nemachira zvavaifuga zvakatsinzwa kwemazuva maviri chete zvokuti zvakanga zvotonhwa tsvina.
Ini ndakaitwa operation musi Friday ndakazonoitirwa kuhwa parirenyatwa chikonzero chekuchindende kuparinyatwa ndakaenda kudiflo kugeneral kwakusina madoctors saka nini yekuti situation yangu yanga iri emergency saka ndakatozoita zvemaprivate but ndaenda futi kuprivate kwacho ikoko zvina kumbondiitira zvakanaka lini ini chaiyo kwanga kusina ndakapinda muhospital Thursday Friday Saturday Sunday ndikabuda Monday ndakachinjirwa linien ka2 vachitaura kuti hatina maresources hatina vanouya votora shiti repamusoro voriisa pasi kuitira especially isu tinenge tine bleeding kuitira kuti vasanhingirikinda vasabvisa ese pamwe chete kana semabed spread ari semablankets kubva musoro ndakaenda kusvika ndibude ndo zvinhu zvandaingoshandisa.
Amai kaseke vanoti vakaudzwa kuti vauye zvakare nemvura yavo nokuti chipatara chaiva chisina mvura zvokuti vakangoshingirira nokuti vaida kurapwa marwadzo eoperation yavakaitwa.
Vanhu vaiuya kuzondoona vaitonzi izvoni mugozo muigira mvura because pachipatara hapana mvura kwanga kusina mvura kuchipatara. Saka situation yacho haisi kuita ende makazara munenge makazara hakutomboiti kunge kuprivate ward hazvitomboiti saizvozvo ende mari dzacho dzavanotaura dzakawandisa ende seniwo inyaya yekutongoti unenge uchida kupona kuti unengozvitsvaga upenyu ndakatokweretsa mari ndakakweretsa 520 US yadoctor akandioperator mandazoti kuhospital ndabhadhara mari yehospital vakunditi izvoni takatadza kukuchajai ndakambobhadhara 1500 yetheatre vakuti takatadza kukuchajai its 1.9 musi wekubuda ndikati kwamunondiudza wana vakutonditi haubude because hauna kubhadhara chii mari but ini ndakanga ndabhadhara mari yavakandudza vakatanzi takakanganisa.
Amai kaseke vanoti vana mukoti vaingopopota kuti vari kushandira pasina vachiti mari yavanotambira haichatenga sezvaiitika kare zvokuti pane zuva risina kumbouya vana mukoti ivava kuzovazora mushonga paronda ravo.
Saka situation iri muno muzimbabwe yacho ka haisi kutomboita mapirisi ini changu kungovhiyiwa chete nekudi mapirisi vanhu vekumba ndovaitenga mapirisi because chipatara hachina mishonga manesi acho anotouya achitopopota kuti isu hatinawo mari dzatiri kuwana zvekuti musi last day randakarara muhospital handina kutomboatendwa ndakatongorara 24/7 kubva manheri kunosvika mangwana makuseni handina kutombowana munhu akauya kuzondi atenda kana kutorwa bp kana temperature zvavaisimboita because vaitaura kuti hatisi kubhadhara saka handina munhu akauya akanditarisa. Saka situation iri muno muzimbabwe especially kumahospitals haisi kutomboita uku kuprivate ward wati kumageneral ward.
Amai tendekai musango vekugreendale vanotiwo kana munhu usina mari hauna upenyu nokuti kuzvipatara hakuna mapiritsi anopiwa murwere zvokuti zvaiva nani kutogara kumba munhu achinwa makwenzi yakasiyana siyana kuti ararame.
Kana usina mari hauna upenyu enda kana usina mari kuinda kuchipatara zvipatara zvedu izvi zvezvanauyai mose izvi zvikuru zvemuno muzimbabwe vana parinyato vana gomo vana mupiro vana UHB ukaenda ikoko kungonozviuraya kuzvisatika nokuti hakuna kana piritsi raunowana kana chii hauna kutogara kumba uchitomwa musino uchitomwa mazvomugovha zvotoyamura chipatara chadhakwa zvafa.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomba vaudza Studio 7 parunare kuti vachaongorora nyaya iyi vachibatsirwa nemumwe chiremba anoona nezvezvipatara zvehurumende uye havana kuda kuzoendera mberi vachitaura nezvazvo. Vana chiremba vakatanga kuratidzira musi wa 3 Gunyana zvekuti zvipatara zvehurumende zvinoti Harare Central Chitungwiza neParinyatwa muHarare uyewo kuzvipatara zveMpilo neUnited Bulawayo Hospitals hazvisi kutambira varwere vese. Sevese dambudziko iri rakazowedzerwa nekuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru kutanga kwesvondo rino vachinyuita nekudzingwa mabasa kwavana chiremba vadiki vari pakuramwa mabasa. Mumwe chiremba asina kudomwa nezita anoshanda kuHarare Hospital ati chipatara chiri kungotambira vane zvirwere zvakaita seshuga, high blood pressure nevaye vanenge vapindana netsaona dzepamigwagwa. Kuramwa mabasa kwavana chiremba uku kwakonzera kuti varwere vachifamba nzendo dzakare bakuenda kuzvipatara zvemakereke zvakatekeshera nenyika zvokuti zvave kuvhiringidzawo mashandiro ezvipatara izvi nokuti zvakavakirwa kurapa vanhu vashomanani vari munharaunda yezvipatara izvi. Chipatara cheKaranda Mission Hospital chekuMount Darwin, Howard Mission Hospital kuChiweshe nele Mission Hospital yekumberengwa ndezvimwe zvezvipatara zvave kuwandirwa nevanhu zvekuti zvave kukanganisawo mashandiro azvo nekuda kwehuwandu hwevarwere vari kubva kuHarare nemamwe matunhu vachida kuzorapwa. Vazhinji vanoti vanosarudza zvipatara izvi nekuti nguva zhinji zvinenge zviine mishonga nguva zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirin Zamiri.